aimbova mutevedzeri wavadokora vapo mazvima ndivo vave gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondari. Mumwe wavarayiridzi vataura nestudio 7 varobson chere vati vafarira zvikuru kubviswa kwavadokora vachivapomera mhosva yekukanganisa dzidzo yemunyika. Asi vachere vatiwo chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti sangoendesa vadokora chete asi kuchinjawo hwaro hwedzidzo hwanga hwaitwa. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nderimwe remasangano rakaratidzira vamunangagwa vasati vasarudza makurukota ehurumende. Sangano iri raive ragara rakumbira kumutungamiriri wenyika mutsva kuti vadokora vabviswe kunyaya dzedzidzo. Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati kunyange hazvo vafadzwa nekuenda kwavadokora vapawo yambiro kuna vamazvima vakati vanenge vachiongorora gwara ravachatora munyaya yehwaro hwedzidzo uchange uchishandiswa. Vamasaraure vatsananguravo kuti kunyange hazvo hwaro hwedzidzo hwaifanirwa kuchinjwa vati kushandurwa kwahwakaitwa nevadokora handizvo zvavaitarisira. Vanotungamirira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavasira zvou vatiwo kunyange hazvo vadokora vabviswa havana kufadzwa nekuiswa pachigaro kwavamazvima. Vazvowo vati nekuda kwokuti vamazvima vaishanda pamwe nekutsigira vadokora havaoni musiyano pamakurukota maviri aya.
Zvakanaka kuti vadokora vambomiswa nokuti vadokora vanga vatambisa nhova maticha vabereki nevana vechikoro. Chazongokanganisika ndechekuti vamazvima havana kunyanya kusiyana navadokora. Vamazvima kuti ndoumwe wanga tingakwanisi kuti afambise basa zvakanaka nokuti ndo vanenge vamutevedzera wavadokora.
Hwaro hwedzidzo hwakashandurwa munandira gore rino kunyange hazvo varayiridzi vaiti vaisanzwisisawo zvaidiwa nehwaro hutsva uhwu izvo zvakakonzera nyunyuto. Vamwewo vainyunyuta nehwaro uhwu nekuda kwekuti zvimwe zvidzidzo zvinoda mishina yemakombiyuta panguva iyo zvikoro zvekumamisha zvisina magetsi uye zvimwe zvidzidzo zvanga zvisati zvava nemabhuku ekuverenga evadzidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudabigwa.